manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kudai kumabvazuva nokumadokero vakaita mabhumbu ndopa vari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudza kuti uri kuenda kuti muuya wabva kupi wabva here nokumapurisa kumazoro
vagari vepapurazi reArnold Farm avo vari kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achivashungurudza
nyika yokwedu chaiyo vanhu vemuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvaanoitei saka ari kutibatsira magengo muno munyika yedu yekuzimbabwe
gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo vanoti basa guru rekugadzirisa migwagwa yakaparadzwa nemafashamu emvura kumaruwa rapera
aizuru rakashata nguva rakavamo patakagadzira mumbirei zvamuna 2030 hatina kunge takanyora pasi kuti chakati hadzigadzirisiwe nguva yakati sezvakaitavo kukina
vanokokera MDC team dare reparamende vainocent gonese vanoti hurumende yakundikana kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vagari vekupurazi remanzo kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ambomira kuvashungurudza kunyange hazvo vachiri vakakomberedza purazi iri vachirambidza vanhu kupinda kana kubuda vasina mvumo purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka gavhuna wemashonaland central vamartin dina vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Mugabe purazi iri kutenda mabasa ebudiriro avanoti vari kuita mudunhu iri asi dare repamusoro rakati hurumende haikwanisi kungodzinga vanhu vari papurazi apa vakatanga kugara papurazi apa muna 2000 isina kumwe kwekuvaendesa mapurisa mumavhiki apera ange achipwanya dzimba dzevanhu ava zvakapa kuti vagume vaenda kumatare uye pari zvino vakawanda vavo vachirara pamhene mukuzeya mamiriro akaita zvinhu papurazi iri tabata mumwe mugari wepo vaparadzai murambiwa
mapurisa pari zvino mukati havasi kupinda asi kuti pagedhi havasi kubvumidza kana mota iri kupinda muno kana iri kubuda havasi kubvumidza vakangomisa mabhumugedhi kusaidhi rokumabvazuva nokumadokero vakaisa mabhumugedhi ndopavari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudza kuti uri kuenda kuuya wabva kupi wabva here nokumapurisa kumazoro
saka munhu anenge achida kupinda apa anofanira kutanga apuwa mvumo kumapurisa kumazoro
anofanirwa kupuwa tsamba kumapurisa kumazoro kuti ndiri kupinda ndiri kundoitei ende ndiri kugara kwenguva yakaita sei nokuti nzvimbo inei iri kunzi ndeyamai nokuti padem pacase vakatoisa chikwangwani chakatonzi hamubvumirwi kupinda
ko dzimba dzenyu dzichiri kuuputswa here
dzimba hadzisi kupiswa asi hatisi kuvaka nokuti takangonzi gara ipapo munhu ava kutongotya kuti anytime pavanopinda nokuti zvavari kufunga hatisi kuziziva
pane kumbotaurirana here kuri kuitwa kuti mupiwe imwe nzvimbo yekugara
hatisi kuziva kuti pane kutaurirana here nokuti isusu pachezvedu hatina munhu watataona vasvika kuno kwatiri isusu tisi tiri kutoenda ukoko kuti titotanga kunzwa saka tikasvika kunyange patasvika vanongoti mumanzou takanzwa kuti hamuna vanhu mumanzou hamuna vanhu takabvisa vanhu asi isusu tirimo saka tinoshaya kuziva kuti toita sei kana kuti toenda kupi chaiko chaiko kwatingaderwa
pane zvimwe zvaakuitwa here zviri kuratidza kuti amai Mugabe vaakupinda panzvimbo iyi vari kurima here kana kuti
havasati varima asi kuti vakapinda mupurazi vachipega wachisa mabikoni apa wasika wosika bikoni lawa wosika bikoni lawa saka atisi kuzawari kupega wari kupega ama rozi kana utu wari kupega zwa wari kue renu kuti awa wari kuya wari ungo tisista vakuwa safari jenara chukicha basara tatuma inita urei asimanji wakasika pakatipo mundo wa mwini wano bisa tibake isi nende chiripo oro ila bikoni lawa weni
Mumwe mugari wepapurazi remanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare. Vanokokera bato remDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vanoti vakaresva pakunyora bumbiro remitemo vasingape nguva yekuti zvakatenderanwa zvizadzikiswe kuburikidza nedare reparamende. Izvi zvinosanganisa mitemo yesarudzo irida kuti iendera nebumbiro remitemo yakaita semashandiro emapurisa, mashandiro eZBC uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zimbabwe yakanyora bumbiro remitemo muna 2013 asi pane misaridzwa yakawanda isina kugadziriswa. Hurumende iri kuti haina mari yekuita zvimwe zviri kudiwa. Asi vagonese vanoti aya manyepo.
Zviri kuitika ndezvekuti takashaisha hanzi doro rakashata nguva rakavamwa patakagadzira bumbiro idzva muna 2013 hatina kunge takanyora pasi kuti chakati ngadzigadziriswe nguva yakati sezvakaita vekukina vakaita zvinhu zvine ungwaru vanga vakatotara kuti mitemo yakati ingaita zvine gore rekutanga gore rechipiri mitemo yakati ngaigadziriswe vakatadza kutozviita vanokwanisa kuendeswa kudai guru emunyika imomo zvino muzimbabwe zvakungosiyiwa zvakangonyararwa zvekuti hapana chinenge chichizomanikidzira hurumende kuti iite zvinhu tikazvakonzeresa kuti mitemo yakawanda haisati yagadziriswa ichienderera nebumbiro zvinotokonzera kuti tine vanhu vakasarudzwa muna 2013 kuita maprovincial council nanhasi havasati vagadzwa takutoenda kune dzimwe sarudzo vasina kutombopinda muhofisi kana zvinhu zvatakauraya vanhu zvakuitiwe nedevolution hapana chiri kutongoitwa kana zvakanyorwa mubumbiro kuti mari inenge ichiitwa pabhajeti ningaenda kuhurumende dzamatunhu hapana chiri kuitwa pachipiwa excuse yekuti hasati agadzirisa mutemo kandobva takashaisha ipapo.
Ko hurumende kairi kuti iri kutadza kugadzirisa zvimwe zvinhu izvi nekuti haina mari
ndozvandiitira kuti ikakungotsvaga kuwanda nechimunhu zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuti titsvage maexcuse yekuti hakuna mari nekuti chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro guru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti dhemokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika chimwe chinozoita muterenderi asi kana mavakungoomesa musoro muchitadza kutedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva titadze kuti nyika yedu iendere mberi iwane kubudirira.
Vanokokera bato remDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tinotarisa nyaya yekushomeka kwakanyanya kwemari munyika. Vanhu vakawanda vanoti dambudziko iri ranyanya kukomba zvekuti vakawanda vavo vave kupedza nguva vakamira maraini ekutsvaga mari. Vamwe vanoti vari kupiwa mari yendarama kana kuti macoins chete. Governor weRBZ vaJohn Mangudya vakaparura mari yemabond notes asi mari iyi haisi kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vatapiwa mashakada avo vanoona nezvenyaya dzezveupfumi mubato reMDC.
Hakuna mari yakabva kuprezident bank baswai tisina chatakawana kuparliamendi ameno vakungwakudza vari kuita havo ndosaka mabhondi acho achishotaka nokuti mari yacho yokuti vaite enga mabhondi acho inenge iri kunebva saka iyo yeAfrican Bank yacho handina mashuwa nayo e200 million iya
ivo kavari kuti iri kushota nekuti vari kuteera chibvumirano chekuti havafaniri kudhinda mari yakawanda
aya ko vakadikwisa 200 yacho iyoyo yose yakangodero sezvo yanga iri facility imwe chete zvinoreva kuti kudira vachiti tsvatu vanembo vanenge vachikorokoza ka mari yacho bazwa ichinetsa
iro dambudziko remari racho ravira sei munyika
aa arinonetsa mabhengi muha mari yacho haitoreki ukata lucky ndobva unoiwana ari masiriva asi even mashops mataimbowana inonzi cashback ya watenga grocery rako haiye zvinezvi zvakavhara futi zvanzi zvitoro zvofanira kungopa $20 chete pamunhu saka unoona kuti zvinhu zvakadzvanya izvozvo ha mari yacho hakusina haisi kushandika hakuna mari mabhengi makiuzi akangokura anhasi akangoreba saka aida mudziko iroro hatizivi kuti vachavhurika zvikora pa vabereki vachaita sei especially kumaroseva kusina makadha acho iwayo
saka semaoni renyu dambudziko ringagadziriswa sei
dambudziko iri iyaya yeconfidence shamwari kana pasina confidence munyika noutongo hurimo hapana chinobuda kana pasina confidence noutongo hurimo legitimacy yegovernment irimo is questionable kubva 2013 hapana confidence makambani haana shua nera mangwana rao mapolisi rao anongochinja chinja saka hapana zvinhu zvakati tsvete zvingati vanhu vabate chokwadi saka kana pakadaro vanhu vabhengi kamari especially machina yaya vachaita ndaauraya nyika nokuti haisi mari mubhengi havatomborina confidence nesi tinoitu zvachose saka mari kana isingapindi mubhengi inonetsa kuti iwanikwe kamabhengi macho
vanoona nezvekufambiswa kweupfumi bato remdct vatapiwa mashakada vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezveurongwa hwehurumende hwekugadzirisa migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nemafashamu emvura vagumbo vanoti vakwanisa kuita izvi nerubatsiro rwavari kuwana munyika kunyanya rubatsiro urwu ruri kubva kumakambani ekumabhanga mukuziya mamiriro akaita zvinhu pari zvino tabata vagumbo
harisi basa rinopera musumwe chete yakaita national disaster saka ibasa ratera tingora bachida mberi rina mapazi akasiyana-siyana rine zvikoro zvinenge zvakatiwane ripoti kuministry of education rine migwagwa yaonda kunzwa kwambiri rine kuzvipatara zvaonda kunzwa kune ministry of health saka unoda kunzwa kwambiri pamigwagwa here kana kuti what do you want to hear
ipo panyaya yemigwagwa ipapa nemazambuko aya
migwagwa namazambuko achona tiri kugadzira takadeclare disaster saka tiri kukumbira dzimari tigadzira migwagwa yakawanda takagadzira takaita mastage matatu yatakati tinogadzira maemergency kuti vanhu vakurumidze kufamba sezvo vanga vagara vachiita takaita pakanyanyisa kukura takati tichange tichipedza within 60 days we are doing that pakange pakanyanyisa tava kusapaya pakaitikara nguva yana El Nino takati within 6 months tinenge tapedza tichitsvaga mari namastages akadaro asi pazhinji pese panga pakakanganisika nokuda kwemvura pakawanda panga pachikonzera kuti vanhu vasafamba wedha mabridge awanda pasina kuita samahombe hombe ari low lying takapedza mamwe mahombe kesana chake takapedza vanhu vofamba mota dzevambuka saka it work in progress hariperi musumwe chete nekuti disaster yachona nemvura yachona iri kungonaya nenzvimbo dzakasiyana-siyana saka migwagwa yedu yakakuvara imwe yazara maportholes saka tiri kuripeya zvekuti nyika yava kufambika
asi zviri nyore here kuunganidza mari iyi kana kuti zviri kutinetsei
hapana kana unombogona kuunganidza mari kana kwauri kuamerica ikoko kwauri tiine kutongotsvagwa mari inotsvagwa kana paita chinangwa kana madeclare national disaster navai vanenge vane mari dzavo vamwe vanobva vasunungurapo kuti vabatsire kuti vanhu upenyu hwavanhu humire zvakanaka saka nokuda tinokumbira dzimwe dzimari kumabhengi kuna vamwe vanenge namamwe makampani iwo anokwanisa pasvondo rinouya pane mamwe mainstitution maviri atingati mabhengi atoponomisa kutipa 50 million saka zviri zvino hazvinganzi zviri nyore kutsvaga mari but mari inofanira kutsvagwa saukaona kana maunoti makampani kana zvitoro zvinotomuka mangwanana zvichivhurwa nokuti zvinotsvaga mari saka nesuva unotsvaga mari yekubatsira vanhu tinotsvaga hazvisi nyore but ndomatsvagirwo emari yacho
saka mabhengi amuri kuti anobatsira ndeemunyika here kana kuti ndeekunze uye ndeapi
nyika yokwedu chaiyo vanhu vomuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvavanoitei saka ari kutibatsira mabhengi omuno munyika yedu yekuzimbabwe haisati ambobatsira nenyika nebhengi repanzi
saka ndevapi vati vada kupa imari ava pari zvino
hai handigoni kukuudza kuti zvigodi iwe chaunda kuziva ndechekuti ndiriwana mari ndichigadzira saka ndiri kuwana mari yogadzira migwagwa saka that is in
Asi muchitarisa zvamaita kusvika pari zvino nezvamuruda kuita mune ramangwana mungati muri mugwara here pakuzadzikisa zvinangwa zvenyu?
Ndiri kumugwara rakanyanyisa, saka ndandati step by step migwagwa mizhinji yakanga yatowashed away, yanga yakonzera kuti vanhu vasafamba namalow lying bridge. Ndingatokuudza kuti about over 75% to 80%, tinoti about 80% yayo tagadzira vanhu vari kufamba. Chatasara nacho is not 100%. Chatasara nacho kugadzira mabridge mahombe anenge anenge ava kuda mari yakawanda. Ndoanda kutaura kuti we hope kuti those we can be through within about 6 months' time. Kuwesi basa rinenge ripo rinenge rakati kurei, ndo yatiri kutsvagira mari dzandati tiri kutsvaga kumabhengi.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mutanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Memory Zonde Kachambwa, mukuru wezvirongwa musangano reFemnet iro rinoshanda nemadzimai munyika shanu dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe. Sangano iri ranga riri kukokera musangano wanga uchinzi iwo Safeguarding Our Gains African Women's Conference on 2030 Agenda on Sustainable Development Goals and African 2063 Agenda wakatanga iwo muswa 3 ukapera nezuro muKenya. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Zonde Kachambwa. Mungatitsana nguruo nezvemusangano wamanga muinawo uye kuti wakakosha sei.
Musangano wekuti madzimai enyika dzese dzemuAfrica vari kuungana kuti vaone kuti pane chisingo chinonzi Sustainable Development Goals. Saka tanga kuvepo mugore ra2015. Saka tandichida kutaura pamusoro pezvaro kuti zvo chiri kuongorora here madzimai, noti ndicho chisungo chiri kusunga globally nyika dzese, pamwe chete nekuti African Union inewo mutemo wakaisa unonzi zvo Agenda 2063. Saka tandichiongorora kuti zvo aya maagenda aya ari kutaura here nezvemadzimai. Tingaite sei kuti madzimai ne zvinoenderana nemadzimai zvinge zviri pamusoro zvisaraswe?
Pamusangano uyu panga pane madzimai akawanda sei?
Une madzimai anosvika 150 vanobva kunyika dzese: North Africa, East Africa, Southern Africa kusanganisira Zimbabwe ne Central Africa.
Ndiani akaronga musangano uyu?
Iorganization yemadzimai nonzi African Women's Development and Communication Network inobatanidza madzimai enyika dzakasiyana dzemuAfrica kuti vange variwo panotaurwawo nyaya dzekuUnited Nations nenyaya dzinoitikawo kuAfrican Union. Saka bato rinonzi FemNet rinounganidza madzimai akasiyana-siyana emuAfrica kuti izwi revadzimai emuAfrica ringe richinzwika kuregional level neglobal level.
Zvii zviri kubuda pamusangano uyu zvingabatsirawo nyanya madzimai ari muZimbabwe?
Chakakosha pamusangano uyu kunyanya Zimbabwe. Zimbabwe iri kuita inonzi iyo voluntary national reporting, yairi kuripota kubato reUnited Nations muna July. Saka pakuripota ipapo pane anonzi masustainable goals, panoenda goal number 5 inoti iyo Gender Equality and Women's Empowerment. Saka nyika yeZimbabwe inenge ichireporta. Saka zvakakosha kuti zvairi kureporta pane Sustainable Development Goal number 5 ichareportawo pamusoro pezvinhu zvinobatsira kuti madzimai emuZimbabwe angasibudirira. Saka tiri kuti zvozvi tinoda kuona muripoti imomo muchibuda chaizvo chaizvo zviri kuitika nemadzimai emuZimbabwe. Isangovewo ripoti inongotaura zvisiri kuitika chaicho kune madzimai. but kana vari kutaura iko ku United Nations ku New York muna July Chenshida report inona zotaura kuti madzimai emuZimbabwe ndo zvavari kuda kuti iro bato re United Nations iri ringe richisunga kuti Zimbabwe inga commitments yakaisa kumadzimai anga ave anchiitika nokuti pare zvino tinoziva kuti nyaya de violence against women dzichiripo pane mitemo isati yanatso kualainwa even ne constitution ye Zimbabwe uyezve nechibato chiche sustainable development goals saka ndozvatoda kuti tinge tichipusha kuti hurumende yedu paino reporta inge ichireporta chaizvo chaizvo pamusoro pezviri kuitika kumadzimai muZimbabwe
Zimbabwe pamusangano uyu yakamirirwa nani
Zimbabwe yakamirirwa nema vatinotiwo ma women's rights activists nema organizations akasiyana siyana
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai memory zonde kachambwa vesangano refemnet kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous musanganya huye ndiri muWashington
tinotenda marvelous iko zvinotochenda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa napastor Philip Patrick Mugadza vanove mutungamiri wekereke Remnant Church vachibatsira vagari vekumazowe pamanzou farm avo vakabviswa papuraziri zvechisimba nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe izvo zvakaita kuti vange vakugara mugomo tinogamuchira ine mufaro pa studio 7 pastor Mugadza
tinotenda zvinonga
pastor Mugadza tinoona kuti mazuva ano muri kutora nguva yakawanda muri kumazowe mungatudza kuti zvii zvamuri kuita ikoko
tichibona kuti magariro akaita vanhu akamira sei uye zvakare kuti inzira ipi ingaitwa kuti tibatsire vanhu vava nekuti nguva yavari nguva yakaoma zvikuru nguva yekutonhora zvikuri kune vana vechidiki mwane mwedzi yokuzvarwa saka inguva yakaoma zvikuru nokuti kukutonhora saka tiri kuedza tinoti tingawana here zvokubatsiridza kuitira kuti vana ava nevanhu avakwanise kubatsirika panguva yekumanikidzika yavari iko zvino
saka inzira dzipi dzekubatsira dzamuri kuita tichiona kuti vanhu ava vakapwanyirwa misha vakarasikirwa nezvirimwa vari kunetseka nekuchengeta zvipfuwo zvavo
nzira tanga tangowana iko zvino inzira kuti wane magumbeze okuitira kuti vamboedza kuti vadzirwe panguva yechando yaiko zvino panyaya yechikafu nokuita sei tasati takwanisa kupsvika izvozvo aikoti tiite zvinhu zvishoma nezvishoma sepatinokwanisa asi vanhu vachinge vachiona zviri kuitika izvi vachiunza mabatsiro avanga avangazviita then kana pakawanikwa zvakawanda zvinouya tingaenda pane chimwe chinhano chokuona kuti tingaita sei nevanhu avani nguva yapfuura ndiripo vaindotaura futi nyaya hombe yekuti muriwo uri kunetsa zvikuru zvichireva kuti vanhu vangada kuti vawanirwe muriwo yakaita sematemba inegara yakaoma nechekare kuti vabatsirike panguva iyo ino pane vanhu ndakatomirira izvozvi vange vanditindi mhanye mhanye kunoona kuti tingaita sei nenyaya yemagumbeze saka ndangachimhanya mhanya kunoona mafektori akati wandei wandei kutione kuti tingawana here magumbeze munhu iyeye akati ada kubatsira ari kunzvimbo yekuAustralia ozopimira mari yacho toona kuti tingaita sei asi achingoti ndingaonawo padikidiki pandenge ndawana ndikaramuti aiwa padikiwo pari nani kuti pazokurudzirwa vamwe vanhu kuti pane munhu ari kuita zvinyange zvaitwa zvinhu zvishoma hazvo asi vamwe vanozouyavo vachinge vaona zvinenge zvidiki zvaitwa izvozvo zvino tikabatanidza zvidiki nezvidiki nezvidiki zvinobva zvazowanda zvikuru kuti tibatsire vanhu ivava toda kuti tiratidze vanhu ava kuti aiwa isisu hatina basa nekuti uri bato ripi kana kuti bato ripi ivo vanhu vatinoziva kuti vanhu vanga vari vezanu PF vakabva vakatora nzvimbo vakapamba nzvimbo iyoyi zvokudaitirira muvanhu tichingoti hatingovasiyira kadaro zvatosorana gonzo nachimwai asi hatidaro toda kuvaratidza kuti maumbiro atinoita Zimbabwe ndewekuti hazvina basa uri wekupi uri wekupi tinongoona dambudziko rako tobatsirana naro kuitira kuti vazivewo nyangwe ivo mune zvavanoita zvatinonzwa kuti vanopa vanhuwo kwavo vachisiya vanhu vasiriwo kwavo rimwe bato rekwavo vazvisiye izvo zvokuti tinenge tichapamuenzaniso wekuti nyangwe ivowo kana vachinge vapinda mumatambudziko tinouya kuzavabatsirawo zvakare
iyo Zanu PF zvii zvairi kuitawo kuvabatsira
izvo hatizivi handifungi zvakare kuti pane kubatsira kuripo nokuti ivo vari vatungamiriri vavo chaivo ndo vaendesa mushando ndo vavaendesa kunogara pasina pekuti vakwanise kuva nechinovharidzira misoro yavo mudzimba zvichireva kuti havana hanya navo munozvanyotya nechekutika kana imbwa ichinge yamhanya ikamhanyisa ikabata tsuro kana mhembwe kana muridzi wembwa iyo achinge asvika anobva atanga kurova imbwa kuti ngaichiregedza
aiwa tinotenda zvikuru Pastor Mugadzi
tinotenda zvikuru Bajonga
manga makateerera kuna Pastor Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaoko aBlessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga
Kana wakatongo zvarwa nesirira kweiro chitongo famba nesirira ko kunyambo unyifaisa manjiri yako iyayo chitongo faisa nesirira ko nyakuti takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muwege tinodzirova ngoma Mujirisa papeni pavano rara nasik isusu dinorara nacheni pavano tagwa kumba isusu hadirare pacheni pavano pamba nefuti isusu dinopamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro Geto rangu dairai Ma geto yuzi dairai Achipe chakasia Kwedi kwa chino siwa Achinongo mira mira Achichito daisira Chaka ngodaro Chaka zwaro Chaka ngodaro Achirege Kwita mweke Chaka ngodaro Zirova nguma Kunyangwe jiri chapapeni Pavano rara na siki Isusu jinorara na cheni Pavano chagwa kumba Isusu hadirare pacheni Pavano pamba nefuti Isusu jinopamba na jesu Taka ngodaro Taka zwaro Taka ngodaro Atirege Kuita mweke Taka ngodaro Taka zwaro Taka Geto rangu dairai Ma geto yuzi dairai Achipe takasia Kwedi kwa chino siwa Achinongo mira mira Achichito daisira
Nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamusamboke denso tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vagari vepapurazi reArnold Farm kumazoe avo vari kudzingwa kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achiputsa dzimba dzavo Guru kotare zvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti basa guru rekugadzira migwagwa yakaparadzwa nemafashamemvura kumaruwa rapera asi vachiri kuda rumwe rubatsiro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu toksi yamina Chris Gande munau dzechindebele.